chikomodo chamangurangura kukurutuwe kushika kwatiwe ni badada ndemu
mahugu 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 inindo enda mahugu 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 nandinga garire
zakasiva chazuro zvinofuruka neope asi zvamangwana muchechetere semvura yekuvi moyo wako ngauchiva nezororo kana ndaenda asi ramangwana uchandifunga wabitirwa neutsi
ziva maunganidze ndiye muparadzire ndipe mutoro wangu nditakure ndafunga kuenda kunyika dziri kure haungandione nyangwe udanidzire chiripo chakauya chakabaya tsungano yerudo chakauraya ndingaudzani angandiraya zvatosuna makunze kwanaya
sakasiva zvazuro zvinofuruka nehope asi zvamangwana muchechetere semvura yekuvi moyo wako ngauchiva nezororo kana ndaenda asi ramangwana uchandifunga wabitirwa neutsi
ingave nange mutange usamhanyira ndati zvimwe usakambira unoenda vamwe usangotevera sandikwese kune zvinorira
mahuhu 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 inindoenda mahuhu 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 handingagarire
sakasiva zvazuro zvinofuruka nehope asi zvamangwana muchechetere semvura yekuvi moyo wako ngauchiva nezororo kana ndaenda asi ramangwana uchandifunga wabitirwa neutsi
ziva maunganidze ndiye muparadzire ndipe mutoro wangu nditakure ndafunga kuenda kunyika dziri kure haungandione nyangwe udanidzire chiripo chakauya chakabaya tsungano yerudo chakauraya ndingaudzani angandiraya zvatosuna makunze kwanaya
sakasiva zvazuro zvinofuruka nehope asi zvamangwana muchechetere semvura yekuvi moyo wako ngauchiva nezororo kana ndaenda asi ramangwana uchandifunga wabitirwa neutsi